Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura atiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 8/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakaziisa nezviro kuti vanhu 27 kana kuti 28 vakashaya neCOVID-19. Kanzuro yeHarare pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police vanoputsa misika netuzvitoro zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weMbare. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazee matambudziko akatarisana nenyika. Masangano anoongorora sarudzo munyika akazvimirira okurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti atsvake vanoitisa sarudzo dzavo senzira yekuderedza chikiribidi pamwe nekuti vanenge vasarudzwa vagamuchirike. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu 27 kana kuti 28 vakashaya neCOVID-19 kuchiti vamwe chiuru chimwe chete nezana nevana kana kuti 1104 vachiwanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 kubva zvatanga denda iri munyika vasvika pazviuru zvishanu nezana rine 36 kana kuti 5136. Kusvika nezuro vanhu zviuru 221 272 kana kuti 221,282 vabatwa neCOVID-19 munyika yose kubva zvatanga denda iri. Vanhu vapona kubva COVID-19 yapinda munyika yose vakasvikawo pazviuru 100,011,089 kana kuti 192,089. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakasvika pamamiriyoni 4 nezviuru 100,060,092 kana kuti 4,160,702. Vamwe mamiriyoni 3 nezviuru 100,091,650 kana kuti 3,177,698 vabaiwa nhomba yepiri. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vakasvika pazviuru 10,395 kana kuti 11,375. Uwandu hwese uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kanzuro yeHarare pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police vaputsa misika pamwe nezvitoro zvidiki kana kuti matakshop zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weMbare zvichitevera kurudziro yevanoona nezvekufambiswa kwemabasa ebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinonzi mapurisa anga akapakatira zvombo apfumira kuvhara migwagwa yose inopinda mumusha weMbare achirambidza motokari dzose kupinda mumusha uyu uku motokari dzanga dzine vashandi vekanzuro yeHarare zvigiredha 3 pamwe nemapurisa anorwisa mvonga mupopoto vakaita mudungwe kunopwanya misika pamwe nezvitoro zvevanhu mumusha weMbare. Pasvika Studio 7 muMbare mushure mekumborambidzwa nemapurisa ayo anga achidzimisa vatori venhau mifananidzo yavanga vatora pamwe nekurova vamwe vanhu vanga vachitora mifananidzo yezvanga zvichiitika misika mizhinji nezvitoro zvidiki kana kuti matakshop zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo zvanga zvawira pasi kubva pamupedzanhamo kusvika pamusika mukuru unokwirirwa mabhazi weMbare musika bus terminus. Vanhu vakawanda vanoti varasikirwa nemidziyo yakawanda inosanganisira mpatya pamwe nechikafu zvavanga vachitengesa uye vamwe vanoti vabirwa mari mubesano waranga richiitika vanhu vachiedza kuchengetedza zvinhu zvavo izvo zvanga zvichifokorwa nezvigiredha zvanga zvakachengetedzwa nemapurisa mumwe anga achirarama nekutengesa mbatya mumbare vafinias jeranyama vati havachaziva kana pekutangira zvichitevera kupwanyirwa kwavaitwa misika yavo Amai Neria Ganizani, avanga vaine kachitoro kadiki, kasiwa zvinhu zvese zvave madhaka sezvo kuri kunaya, vati upenyu huchavaomera, sezvo paripo pavanga vakatarisira kuraramisa mhuri yavo.
Zvataitirwa nehurumende yedu kana kuti kanzuru zvakangoma nekuti hatina mabasa, ndopatinochengetera mhuri yedu, izvo zviri kutarisira kuti vana vechikoro vari kuvhura. Takatoomerwa ndopatachiwanirawo chekuraramisa. Saka zvavaita izvi, ivo ndovanoziva kuti vachatiitirawo zvakaita sei.
VaCosmas Murambiwa vativo varwadziwa kuti kanzuro yakamboti vanhu ngavaite zvavo mabasa avo asi yazodzoka yovapwanyira zvitoro zvavo isina kuvazivisa kuti ndiro danho rayave kutora.
Havana nangani 3 months zvavarati, havana nangani 3 months. 3 months zvizvi zvakatowandisa. Ndotamwe izvezvi vamwe izvezvi vamwe zvakatopedzana kuti vakanga vatori pakati zvavo.
Mukuru wesangano revanorarama nekutengesa Revenders Initiative for Socio-Economic Transformation Vasameo Wadzai vati varwadziwa zvikuru kuti kanzuro yaHarare yapwanyira vanhu misika pamwe nezvitoro zvavo isina mvumo kubva kumataredzi mhosva sezvinodiwa nemutemo.
Tiri kunzwa kuti vari kuda kuenda futi kune dzimwe nzvimbo muHarare vachiparadza pokutengesera pamainformal traders. Izvi tinozvishoropodza nokuti zviri kuitwa pasina kutevedzera mutemo yemunyika munomu. Hapana court order yavanayo kuti vaite danho rakadaro seHarare City Council. Isusu tinokurudzira Harare City Council kuti imise chirongwa ichi nokuti hachina munhu anobenefita kwachiri. Tiri kutaurawo nemaloya edu kuti tione kuti danho ratingatora nderipi.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati vari pazororo vakati taure nemutevedzeri wavo vaInnocent Ruwende avo vati havana zvavari kuziva nezvaitika mumbare nhasi sezvo vati vanga vari kumusha kwavo vakafanobata chigaro chameya weHarare vaStuart Musarurwa Mutizwa vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Vane ruzivo nezviri kuitika pakupwanywa kwaitwa misika nematacho mumbare vati kanzuro yakatumwa kuita izvi nevanoona nezvokufambiswa kumabasa ebudiriro mudunhu reHarare kana kuti Provincial Development Coordinator weHarare vachafadzwa muguti. VaMuguti vanga vasiri kudairawo zvakare nhare mbozha yavo kudzamara tiende pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDCT vaDouglas Monzora vanoti matambudziko akatarisana nevana veZimbabwe anopera chete kana vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vakagara pasi vachitaurirana. VaMonzora vanotaura izvi mushure mekusangana kwavakaita nemusi wechina nemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri weZANUPF vaEmerson Mnangagwa kumuzinda weState House muHarare. VaMonzora vanotiwo vakazvipira kuita hurukuro nemutungamiri werimwe bato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chinangwa chemusangano uyu ndechokuti tigadzirise nyaya dzekutaurirana munyika medu. Tine chirongwa isu chekuti matambudziko eZimbabwe anopera chete kana vanhu vachinge vagara pasi vemapato akasiyana siyana vachitaura yatinoti national dialogue. Saka ini musi wa11 June ndakaenda kuState House ndikanoona vaMnangagwa ndikavapa pepa rakabva kuMDCT rataitaura zvinhu zvataida kuti zvigadziriswe muZimbabwe muno. Vakazondishandura musi wa16 September vachitaura ivo kuti vanobvumirana nezvizhinji zvandakanga ndaburitsa. Vakataurawo nezvavakataura kuti vaifunga kuti zvakati nezvakati.
Saka chii chakasungwa mumusangano iwoyu pane zvose zvamataura izvi?
chikuru chakanyanya kusungwa pamusangano uyu inyaya yekuti ivo vakati vandinzwa zvandanga ndataura uye zvakazvabva kuruzhinji rwevanhu vatakataura navo vakati tivape nguva shoma shoma yekuti vadzoke kwatiri ivo vaivapoita hurukuro dzavo mubato mavo nemugovernment.
Tichitarisa matambudziko enyika, vamonzora haagadziriswe nemapato maviri, ZANU PF neMGCT. Muchaita here hurukuro dzimwe chete nemamwe mapato ezvematongerwo enyika ari muZimbabwe?
Ndizvo zvandakataura izvozvo kuti hurukuro dzedu dzinofanira kusanganisira uyo neuyo anoda ari mutungamiri webato. Saka mapato arino anopikisa akawanda muZimbabwe muno. Saka tiri kuti isusu ari kuda ngaauye titaure.
Kune vamwe vamonzora vari kukurudzira kuti dai imi semutungamiri weMGCT magarawo pasi nemutungamiri weMGC Alliance vaNelson Chamisa kuti mugadzirise matambudziko ari munyika muchishanda pamwe chete neZANU PF sezvamuri kuita izvi. Munoti
ndakambozvizama kuti titaure navachamisa asi vanhu vebato ravo havai kuti vataure nesu. Saka isu takazvipinza kuti kana vachida kuti titaurirane isu tiripo kuti titaurirane. Asi dambudziko ratinoona nderekuti patinozama kuti ngatitaurirane ndo panobudiswa mazwi ekutuka, mazwi ekunyomba, uyu ndimurewa nekuti anobva kwakati zvichizoenda zvakadaro. Asi isu takazvipira kuti toda kutaurirana naani naani zvake ane chido chevana veZimbabwe pamwoyo pake.
Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano anoongorora sarudzo munyika akazvimirira ari kukurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti atsvake vanoitisa sarudzo dzavo senzira yekuderedza chikiribidi pamwe nekuti vanenge vasarudzwa vagamuchirike. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kusagutsikana kwezvakabuda musarudzo dzeZANU PF dzematunhu, mamwe masangano anoongorora sarudzo anoti zvakakosha kuti sarudzo dzemapato aya dzikokerwe nemasangano ezvesarudzo anenge asina divi raakarerekera. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti sarudzo dzikaitiswa nevanhu vane ruzivo uye vasinei nezvinenge zvabuda musarudzo idzi zvinoita kuti zvinobuda musarudzo idzi zvitambi we. Vamakoni vanoti kuongororwa kwesarudzo nemapato zvakakosha sezvo pachionekwa kuti ari kutevedzera here kana kuti kwete mitemo yesarudzo.
Zvinenge zvakanaka kana kuti zvakakosha kuti political parties vakwanise kunge vachitsvakawo kuti maelections avo avanoita aobservwe nemasangano akazvimirira kuti zvionekwe kuti zvavari kuita izvo zviri kuenderana here nebumbiro remutemo yavo kana kuti maconstitutions.
Vamakoni vanoti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kutevedzera maitirwo anoitwa sarudzo zvakaita sekuvhota vanhu vasingaone pavhotera munhu, kuti munhu avhota kamwe chete uye kuti sarudzo dzaitwa pasina mhirizhonga nechikiribidi.
Mukuita sarudzo dzavo idzodzo matunhu akasiyana-siyana vange vachitevedzera maitirwo anoitwa maelections anotarwa muelectoral act yedu nemuconstitution. Kureva kuti panofanira kunge pane one man one vote uyezve panofanira kunge pachiitwa sarudzo idzi muchivande kana kuti the secret of the ballot uyezve panofanira kunge pasina mhirizhonga zvakare pasina kubiridzira kunenge kuchiitwa.
Vamakoni vanoti zvimwe zvingangotadzisa kuongororwa kwesarudzo dzemapato inyaya yemari pamwe nezvikwanisiro zvakakwana. Izvi zvatsigirwa nemutauriri webato rinopikisa reMGCT vaWitness Dube, avo vanoti vanokurudzira vamwe mapato sezvo ivo vagara vachiitirwa sarudzo dzavo nemasangano anoita zvesarudzo.
Isusu nebato reMDCT pfungwa iyoyo tinoikurudzira chose nekuti ndo zvatagara tichiita pamacongresses edu. Mucharangarira kuti extraordinary congress yedu yaDisemba 27, 2020 conductwa maelections edu neinonzi independent electoral management board.
Vanoona nezvesarudzo mubato reMDC Alliance vaIan Makone vanoti nyaya yekuti sarudzo dzebato dziitiswe nemasangano akazvimiririra inyaya yavari kudzeya sebato.
Kada saiu tichiri kuruzeya zeya atisati tasvika pachena na chekuti singa share with the outside. Saka chikotimirira mijana we'll come back to you.
Mutauro webato rezanu PF va Christopher Mutsvangwa vanoti havana chekutaura sebato asi sedunga munhu vanoti mapato anoita zvanoda sezvo asingasungirwe nemutemo kukoka mamwe masangano kuzokokera sarudzo dzavo.
My internal election, what is a private organization? The way you are talking is you are saying we are a farmers club, we are a political parties are private citizens. That is different from the national elections, which are, you know, statutory obligations according to the constitution of the country.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakatara kuti sarudzo dzemabyelections dzevamiriri veparamende dzinosvika makumi maviri nesere dzichaitwa kupera kwakurume gore rino. Izvo zvichaita kuti mapato ezvematongerwo enyika aite chipatapata nhaka yemakonzo kutsvaga vanhu vachamirira mapato aya musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwiswa nemuchadenga kwaitika mudunhu reTigray riri muEthiopia kunonzi nevashandi vaviri vanobatsira kwaitika mune imwe kamba inogara vapoteri kwauraya vanhu makumi mashanu nevatanhatu uye kukuwadza vamwe makumi matatu kusanganisira vana. Vashandi ava vaudza sangano renhau reReuters vachiti vanzwa kubva kune vakuru mudunhu iri pamwe nevaona zvichiitika. Mutauriri wemauto Kenel Getnet Adani pamwe nemutauriri wehurumende Leges Tulu havana kunge vapindura mibvunzo yavatumirwa. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu chatinopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tichange tiri kutaura pamusoro pemakwikwi makuru eAfrica Cup of Nations achange ari kutanga iwo muCameroon mangwana. Chikwata cheMahorias chekuZimbabwe chiri kutarisirwa kutatsurana neSenegal pamutambo weGroup B uchatambwa nemusi wemuvhuro.
Zita rangu ndinoitwa Miriam Sibanda, ndiri mugari wemuguta reHarare uye ndiri mutsigiri wenhabvu yevarume pamwe nemadzimai. Takatarisa chikwata chedu cheMahorias. Ndiri kufara zvikuru kuti vatambi vedu vakakwanisawo kusvika kuAfcon 2022. Nyangwe zvazvo gadziriro dzacho dzainge dzakanetsa kuburikidza neutungamiri weZifa wainge usina kunyatsoita zvakanaka.
Zvinhu zvamuri kutarisira kuti zvichabuda pamutambo uyu wekutanga?
Ndinotarisira kuti vachatambawo zvinoita kuti senyika tifambowo pakati pedzimwe nyika tichizvirova matundundu. Vachatamba nekuti takaverenga tikanzwa kuti vakatopiwa mari dzavo dzemutambo wavo wekutanga. Zvinova zvinhu zvavo zvisingaitike makore apfuura apo vatambi vedu vaienda kumitambo yakaita seyeAfcon iyoyi. Handiona hangu vachizotora mukombe weAfcon 22, asi ndiri kutarisira kuti vachatamba vagosiyawo vanhu vachitaura kuti kunyika yeZimbabwe nyangwe zvazvo vasina kutora mukombe, asi pane pavakatambawo takaona kuti vakanyatsoita zvinhu zvavo zvakanaka vanogona kuenda kure nemutambo wenhabvu. Saka tiri kutarisawo kuti vachakurumidza zvavo kudzoka kumusha, asi vachambomiramira variko kuita kuti isusu vatsigiri vavo tigofara tichiona vachitamba nezvimwe zvikwata zvedzimwe nyika dzinotamba kutidarika uye dzine vatambi vane mukurumbira kupfuura vedu.
Tombotarisa nhau yekutatsurana kuri pakati peSRC neZifa uye zvekuti FIFA inogona kumisa mutambo iyi yenhabvu munyika munoona sei nyaya
takatarisa nau iri kutenderera mazungano yekuti sangano reFIFA ririda kumboburitsa Zimbabwe mumusangano uyu wepasi rose. Ine hangu handione sechinhu chingaitika nekuti semanzwisisiro andinoita mutambo wenhabvu uye ukama huripo pakati peFIFA neatinoti maassociation enyika dzose dzepasi rese, ndinoziva kuti FIFA inokoshesa mitemo yenyika yemaFA. FIFA inoshanda pamwe chete nenyika kuti vaone kuti utungamiri wenhabvu munyika idzodzo uri kuitwa zvakanaka. Saka izvi zviri kutaurika zvekuti inogona kuburitsa Zimbabwe handioni, nekuti takanyatsozvitarisa zvakawanda zvakakanganiswa neFA yedu ZIFA zvinoda kuti zvigadziriswe, izvo zvaakuedza kugadziriswa neSports and Recreation Commission. Saka tikazoona FIFA yakuti yakubvisa ZIFA mubumbiro reFIFA, zvingashamise.
Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai hurukuru yatakaita namambo Nembire vaClemens Nembire vekumashonaland central muchirongwa upenyu hwedu, tichitarisa dambudziko ravanoti rabata nyika yose rekurodzwa kwevana vasati vabva zera.
Kati here ndiko kwakawandira dambudziko iri. Saka inogadzirisika sei nyaya iyi Changamire Nembire?
Asi pane chakaipa here kuti masangano akazvimirira iwaya anga achitungamira achipinda muvana achipadzidziso?
Hazvina kuipa kuti masangano akadai apinde muvana achipadzidziso, asi ngatingoteedzai nhevedzwa kuti kana muchipinda mudunhu ramambo Nembire mune mitemo yandikatara, mune zviga zvandikatara. Wakasvikopamba pamambo munhu angatenge kunzwiwa zvakanaka ndeupi munangu uyo umwenzi namambo duniyoro ngava uyo kuna mambo ndova udzozviga yotaura kuti apa zviga zvamanga muchitema mambo patambudziko iri rikuira nyika yenyu nedunhu renyu isisu tine pakadai pakasarira pakadai pakadai inini ndounganidza vanhu ka votaura navo kwete kuti ivo ungoeretana vapinda haizvo zvinonetsa dambudziko iroro haripere nokuti chandinoziva ini anozwiwa anokwanisa kutsuura ndimambo wedunhu iroro akabata mitemo yemudunhu make nemitemo yenyika kuti inoti kudii.
Tichipeta chirongwa chedu mambo nembiri haisi nyaya yenzara here iri kukonzerawo kuti vabereki vange vachiroodza vana vari vadiki.
Hunzwa izvozvo hazviradiki asi zvamataura vajonga zvaiitika kare kuti mwana airoodzwa nenyaya yenzara. Ini ndiri kuti kana pane vabereki vachiri kuita izvozvo zvokuti vari kuroodza vana nenyaya yenzara vanofanira kusungwa.
Tinotenda Changamire Nembire. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinenge tichikupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chemawarriors chawirwa nerimwe dambudziko kwasara mazuva maviri chete kuti mutambo mukuru weSenegal utambwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi charasikirwa nemutambi ari kubata moto Jordan Zemura weBournemouth kuEngland, uyo atadza kusvika paine nguva kuti atambe mutambo mukuru uyu. Manager weMawarriors vaWellington Mpandare vazivisa kuti Zemura achasvika muCameroon nemuvhuro kana nechipiri svondo rinouya panguva iyo mutambo wakakosha uyu unenge watotambwa.
Chikomana icho Jordan Zemura chakasangana nedambudziko kuBournemouth kutimu yese kwayakarakashwa necorona. Saka tirikutarisira kuti mutambo uyu anga achiuya paMonday kana chipiri ipapa.
Zemura aitarisirwa kupinda mukamba achibatana nevamwe vatambi kubva nemuvhuro asi izvi hazvina kuitika. Murairidzi weMawarriors Norman Mapeza ave kumanikidzwa kusandura mamiriro echikwata chake sezvo Zemura aitarisirwa kusimudza matambiro echikwata ichi. Zemura ari pavatambi veBournemouth vakauyirwa nedambudziko rechirwere cheCovid-19 svondo rapera apo vaida kutamba nePeterborough mutambo uyo wakazomiswa. Asi vamupandare vanoti vane chivimbo chekuti Zemura achange ave mukamba apo Zimbabwe iri kupinda munhandare zvekare neMalawi musi wa14 ndira. Kunze kwaZemura vamupandare vanoti vatambi vese vave mukamba uyezve hapana akakuvara.
Hapana pari zvino vakati vakakuvara. Purata mane Sudan ndipo kakuvara kuda kwacho match naPetros Mari, but pari zvino vadzoka vakutrena navamwe zvakanaka. Saka tirikutarisira kuti munhu wese anenge aripo kuti panozosarudzo vachatanga paSenegal munhu wese anenge ane mukana wokutanga.
Vanoti mukamba umu mune manyukunyuku mushure mekunge vatambi vakatambidzwa imwe yemari yavakavimbiswa neSports and Recreation Commission iyo yakauya zvekare iri musho.
Vakomana vakapari kufara chaizvo nekuti mari dzavo dzimwe dzakatouya dziri keshi zvakare. Saka chakatarisa vakomana chete kutamba mutambo.
Kunze kweMalawi neSenegal, Zimbabwe ine Guinea zvekare mugungano reGroup B. Mawarriors akuda mapoints mana kubva mugungano iri kuti akwanise kuenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA.